Mumashoko ako pakucherechedza makore gumi nerimwe commission iyi yava kushanda yakazvimirira kubva kubazi rezvemutemo munyori wejsc vawalter chikwana vati chimwe chezvinangwa zvavo gore rino kurerutsira vakaremara pakuenda kumatare pamwe nekuverenga magwaro emutemo vachikwana vati gore rino chete vane urongwa hwekugadzirisa zvivakwa pamatare ese munyika kuti vaya vanofamba nemawheelchair vakwanise kupinda mumatare vatiwo mitemo yakaita semaintenance act children's act nemimwe ichaitwa muzvinyorwa zvebraille kuti vakwanise kuishandisa mumatare
tokutarisa nyaya dzekuti tigadzire maelevators ari pahigh court yemuharare paharare magistrates court nekutred court kubulawayo tokutarisa nyaya dzekuti maumbiro emutemo anoti maintenance act children's act domestic violence act taise braille language kuti vanenge vasingaoni vaya vakwanise kunge vachaaerenga vachaashandisa pavanoenda kumatare yedzimhosva
vachikwana vativo vachagadzira gwaro rekubatsira vanoshandisa mitauro yemaoko uye vati vashandi vese vematare vachadzidziswa pamusoro pemutauro uyu
tiri kutarisa kuburisa inonzi producing language manual yatiri kuita neundp yekuti vaya vanenge vasinganzwi vanokwanisa kunge vachitaura nemasainzi vange vachibatsirikana panouya kumatare edzimhosva saka manyaya iyo tiri kutoiburitsa tobva tatraina mainterpreters vedu nevanoshanda mumatare edzimhosva kuti vange vachiishandisa muzvakanaka
vamasimba kuchera avo vanoshanda nesangano recenter for disability and development vaudza studio 7 kuti vanotambira urongwa hwejsc vakati vanovimba kuti huchabudirira
asi taneta kuitwa manyautsamukanwa chembere kurota ichiyamwa kukwidzwa ndege yemashanga kana ndege dzemashanga nezvivimbiso zvisingazozadzisiki saka tinovimba kuti muurongwa hwavatsanangura vanhu vejsc mune nzira yekuti tizovarangaridza kuti makavimbisa zvakati nezvakati nezvakati musi wakati kuitira kuti tinge tizokwanisa kufambira mberi
gweta zvakare vari nhengo yetsangano relawyers with disability association vaabraham mateta vati zviri kurongwa zvakanaka chose asi zvakakosha kuti vanoshanda mumatare kusanganisira vatongi vanyori nevaturukiri vanzwisise nyaya dzine chekuita nekuremara
izvi zvinobatsira kuitira kuti dzimwe nguva pasaitika iye yatingati pachirungu miscarriage of justice saka zvinobatsirawo zvekare kuti vakwanise kunzwisisa even magweta akaremara kuti anoshanda sei
pava nechirongwa chinonzi integrated electronic case management system chiri kutungamirwa nemutongi wedare repamusoro justice joseph mafusire justice mafusire vaudza studio 7 kuti izvi zvicharerutsira vanhu nekuti hapachashandiswa mapepa akawanda sezviri kuitika pari zvino
inzira yekutongwa kwedzimhosva kushandiswa kwedzimhosva panenge pasina mapepa akanyanya kuwanda uyezve inzira yekuti izvo vanhu vanenge vaine mukana wekuti vawane kuenzaniswa nyaya dzavo kumatare nenguva diki diki uyezve zviri nyore
justice mafusire vati vanotarisira kuti kusvika munandira gore rinouya matare epamusoro econstitutional court nesupreme court anenge ari kushandisa nzira iyi ndakamirira studio 7 muharare ndini godwin mangudya.